manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro gunyana 18 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai. Dzodzokorora bato reMDC rinoti mutungamiri waro vamogen tsvangirai vari kunzwa zviri nani kuSouth Africa uko vari kurapwa uye vari kutarisirwa kudzoka kumusha svondo rino. Chirongwa chebiometric voter registration chinotanga munyika yose asi vanhu vashoma vachienda kunonyoresa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vamogen tsvangirai avo vakaendeswa kuchipatara kuJohannesburg, South Africa svondo rapera vave kutarisirwa kudzoka munyika mukupera kwesvondo rino kana vachinge vanaka. Vatsvangirai vakazivisa nyika kuti vane chirwere chegomarara uye vanopota vachienda kunorapwa kuSouth Africa. Asi rwendo runo vanonzi vainge vaenda zvechimbi-chimbi nekuti vainge vanyanya kurwara. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaburitsawo mashoko kuvatori venhau vachiti vatsvangirai vave kunzwa zviri nani uye vari kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuzovhota. Vamwe vana chiremba vataura neStudio 7 vaudzawo Studio 7 kuti zvakakosha kuti vatsvangirai vambopota vachizorora nekuti vari kufunga kuti vari kunyanya kushanda. Vatsvangirai vanga vachitarisirwa kuita musangano wakakosha nemusi wechina nevamwe vatungamiri vatanhatu vemapato ari mumubatanidzwa weMDC Alliance. Vatungamiri ava vanosanganisira Vatendai Biti vePeople's Democratic Party, vaWorldsman Ncube veMDC uye vaJacob Ngaruvume veTransform Zimbabwe. Mutauriri wemubatanidzwa weMDC Alliance vaNgaruvume vanoti musangano uyu wakanangana nekuzeya zvakabuda mumusangano wakaitwa nevatungamiri veMDC Alliance nevatevedzeri vavo kukadoma. Vatungamiri ava vanodawo kupeta nhaurirano vonyorerana chibvumirano chekugumisira. Vabiti avo vainge vari kunze kwenyika havana kupinda mumusangano uyu asi vaudza Studio 7 kuti vari kupinda mune wekupera kwesvondo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mumwe mutevedzeri wavatsvangirai vaNelson Chamisa.
Ike zvino hainjanji pamararamiro avo pautano hwavo wongupanga pamboitikaka kugaka mbijana semunhu anorarama panyika semunhu akafanana nemi neni munhu anombosvikawo pakuti pano paunomboitawo kukosora kakuhotira ndohunhuka ndokuva munhu asi ike zvino yavanjanji. Takatotarisira kuti kupera kwevhiki ino tinenge tinawo kuti chironga urongwa hwatinawo kana vachinge vapedza zvavanga vafambira kungonoonekwa kuti vakasimba nekuti munozviziva kuti 2018 hakudano anonzwa ibata mupfupi kubata murefu ndonguva yekuparadza nzara ndonguva yekuparadza uori ndonguva yekuparadza kushayikwa kwemabasa chishasha yedu nyanzvi yedu tsvimbo yedu hombe kana kuti bhiza redu richaita kuti tikwanise kunoparadza hondo yakashata kudai iri kuunzwa nehama dzeZANU-PF ndivatsvangirai. Saka tinofara kuti vatano vanaya ndaitotaura navo masikati vane mufaro mukuru vachiratidza kuti vari kutenda minamato yevana veZimbabwe mumativi mana enyika kumaruwa kumadhorobha vafundisi madzishe anga achifona achiratidza kushushikana. Tinotenda mavo veterans anga achiratidza kushushikana
Panga paine mashoko ekuti vakaenda nechimbi chimbi ku South Africa uko nekuti vanenge vanga vachidzimbikana zvikuru asi bato renyu rinenge riri kuti vanga vagara vachienda zviri kufamba se
Ko kufamba kwemukuru wedu chinhu chinogara chichizikanwa nekuti munhu wevanhu kamutungamiri wevanhu isu takasiyana nevezanu PF vanoita zvunhu muchipakirwa kana kuti muchama wande muhande kana kuti pakati peusiku semhindo isu tinofamba masikati president vedu pawakabuda muno vaenda kunoongororwa zvinova zvinhu zvafamba zvakanaka vanaya vamutano kuongororwa kwavakatiitwawo kwanga zvisingafaniri kuenda ikoko kusouth asi kuti pakangonzi kuti tive tine shuwa yekuti zvinhu zvese zviri jechetere mvura yegovi panodikwa kuti dei vazama kuti vaonekwe nana chiremba vemuno nekusouth africa vachibatana nokuti munhu mukuruka anofanira kuongororwawo zvinofadza zvinotiragidza kuti patinosvika 2018 havazowanikwi chimwe chingada kutikanganisa
asi iko kumbosimbirwa kwavari kuita nemuviri hakuzokanganisawo here nhaurirano dzamuri kufanira kuti munge muchiita
hazvitombokanganisi sokutaura kwandaita ike zvino tatobuda mudutu ranga richida kusimuka here
Mumwe vateedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Kunyoreswa kwevanhu kuti vagokwanisa kuvhota kwatanga muguta reUlawayo kuine vanhu vashoma vanga vachinyoresa. Michina BVR ichitadza kunyatsoshanda pane zvimwe zvainotarisirwa kuita. Ukuwo vamwe vanhu vachiti chirongwa ichi chinofanirwa kushambadzwa zvakasimba sezvo veruzhinji vasina ruzivo rwakakwana pamusoro pacho. Mutoro wedu wenhau taura ishava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vange vachiuya vari vashoma asi kunyoreswa kwavo kuti vagokwanisa kuvhota kwazotanga nguva dzekuma9 mangwanani pamahofisi ezimbabwe electoral commission muBulawayo sezvo vashandi vezeki vambotanga nekuona kuti muchina wavo unoshanda zvakanaka here kunyange hazvo muchina uyu wange uchishanda zvakanaka wange uchimbotadza kuita zvimwe zvaunotarisirwa kuita zvakadai sekukwanisa kuburisa mazita enzvimbo dzekuti vanhu vanyoresa vanokwanisa kuzotarisa kuti mazita avo akanyorwa zvechokwadi here kuti vagokwanisa kuvhota kana kuti polling center muchirungu Munatanga kunyoreswa paofisi yeBulawayo District vaAbel Ncube vati vafara kuti vakwanisa kunyoresa asi vange vachinyunyuta kuti izvi zvavatorera nguva izvo zvatsigirwawo navaWeston Dumba avo vaita munhu wechipiri kunyoresa
nyaya iripo ndeyekuti process iyi iri right but chiri kunetsa ndechekuti vari kunonoka because ndauya pano kuseni is almost an hour and a half ndiri pano vachizama kurectify mamistakes avari kuwana ari kupama machines avo
vadumba vati kunyange hazvo zvingaive zvinotora nguva zvakakosha kuti vanhu vose vanokodzera munyika vave vanonyoresa kuti vagokwanisa kuvhota vadumba vatiwo maonero avo ndeyekuti veruzhinji havasati vave neruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota
information iyi vanhu vazhinji havasati vakunyatsoiziva zvinoda kuti at least zvoiswa mumapepa zvoiswa mumaredhiyo nesuwo tauya kuzoregista toendawo tinotaurirwa hama neshamwari kuti ndo zviri kuitika through mawhatsapp edu especially mawhatsapp I think within a week or so people will be knowing kuti vanhu vari papi
mumwe zvemugari wemuBulawayo vaAustin Moyo avo vanogara mumusha weveruzhinji weCowdrey Park vaudza Studio 7 kuti vange vachitevera nyaya yekunyoreswa kwevanhu kuti vagokwanisa kuvhota saka vaona zvakakosha kuti vauyewo kuzonyoresa
olalong randichiteera zviri kubuda kumapepa nawo nenyaya dzokunyorisa kuvhota ndauya kumadistrict offices ezeki kuzochekawo ndikawana vavhura ini hazvina kunditorera time tikanyorisa zvakandifadza stereki asi vanofanira kuimprova kulight ndoona kuti imba yavari kutora vanoneseka nelight
chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chakaparurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe svondo rapera muHarare asi nekuda kwekuti pari zvino michina yekunyoresa ichiri mishoma kunyoreswa uku kuri kungoitwa panzvimbo shoma kunyanya pane mahofisi ezek mumatunhu akasiyana-siyana munyika Pari zvino pamahofisi ezek ari kumahombekombe kweguta kwakadziva kumadokero ndipo pari kunyoreswa vanhu vari pasi peBulawayo district pamwe neveUmguza district mukuru anoona nezvesarudzo muBulawayo amai Stembiso Kupe vabvuma kuti muchina wavo wambovanetsa asi vati vari kufara nemafambiro aita chirongwa pakutanga kunyoreswa kwevanhu nhasi
tatanga zvakanaka Yes, we had teething problems, but up to now, I think we are clear. Tatotanga kuregister vanhu. Tambudziko ratamboita nderekuti tashaiwa polling station yedu mumachine medu. Tinayo polling station iyoyo. Asi mumachine yaramba kubuda. Saka tatomunyora tikabva tamutaurira kuti kana wauya kuzono cheka zita rako ku inspection uchaenda kunzvimbo yakati because tiri kuziva kuti tinenge tatogadzira tatovaisa munzvimbo yavo yakanaka.
Amai kupe vatu ofisi yavo yebulawayo yakanzi chapiwa michina zana negumi rimwe chete uye vachave nenzvimbo dzinopfuura mazana mana dzavachange vachinyoresa vanhu. VEZEC vanoti chirongwa chekunyoresa vanhu chichasimudzirwa zvakasimba kana vawana mimwe michina iyo vakati vanotarisira kuwana pakati pemwedzi unouya. Kuti munhu ukwanise kunyoresa kuvhota unofanirwa kuve uri chizvarwa chemuZimbabwe chine makore 10 nemasere kana kupfuura uye unofanirwa kuve nechitupa cherata kana cheplastic chine mufananidzo wechiso chako kana ugwaro rekufambisa richiri kushanda. Residence yekutyaira motokari haikwanise kushandiswa pakunyoresa kuvhota. Munhu unozodawo gwaro rinoratidza paunogara ingave tsamba yemvura iri muzita rako kana gwaro raunonyora rosainwa na Commissioner of Oaths sabhuku kana mumwe munhu akadaro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
MuHarare vanhu vanga vari vashoma patanga kunyoreswa vanhu kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya. Pasvika nguva dza12 masikati vanga paine vanhu makumi maviri chete vanga vanyoresa vanosanganisira mutauriri webato rezano PF vaSimon Kaya Moyo. Ivan Chifera anotipa nyaya iyi.
Mukuru anoona nezvekunyoresa vanhu kuvhota mudunhu reHarare vataurai Gavi vati vatanga basa na 7 nhasi mangwanani pamahofisi ekanzuru yeHarare ari kumbare muna Remembrance Drive uye pavavhura pange paine munhu mumwe chete ange atomirira kunyoresa. Pasvika Studio 7 kuma 9 pange paine vanhu vashomanana vange vakamirira kunyoresa kuvhota uye vange vasina zvitupa vange vachidzorwa kumba vange vasina magwaro anoratidza pavanogara vange vari kunyoreswa magwaro echitsidzo kana kuti maAffidavits uye vagavi vange vachibva vadhinda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Vamwe vange varipo vaudza Studio 7 kuti kunyoresa kwange kuchinonoka uye vanoda kuti zvigadziriswe asi vagavi vati izvi zvinotarisirwa sechirongwa chichangotanga uyewo nekuti vashandi vavo havasati vajairira mishina yeBVR pasingatariswe nguva yekunyora magwaro kutorwa mufananidzo wekumeso nezvigunwe zvange zvichitora pakati pemaminitsi mana kusvika pamaminitsi makumi maviri.
Sematangira taita zuva ranhasi munhu wekutanga ndaona registwa ne about 4 minutes then the second one it was about 4 minutes as well. Tongoti an average 4 to 5 minutes would have finished with a voter.
Vagava vati chirongwa ichi chinogona kukurumidza kana vanhu vakauya vaine zvakakwana. Vati semuenzaniso vanhu vafanira kuya kuZEC vasina maAffidavits uye vati kana vasipo hapana anovadhindira magwaro aya.
Zvine zvakanaka kuti kana munhu uchienda kumunda unongoendawo nebadza rako. Saka zvakanaka kuti munhu anongoyewo nepeni yake osvika opuwa fomu rake obva anyora. Zvinoreva kuti zvinochimbidza munhu wese obva abatsirwa nenguva.
Vamwe ndovange vachiuya nemagwaro ekuchairisa motokari asi vagavi vati magwaro aya haashande nekuti haaratidze kuti muridzi chizvarwa chenyika ipi. Amai Evelyn Tachwana vekukuwadzana East ndemuwe avo vauya vasina zvakakwana vakatozobatsirwa neveZEC.
Nini panda register unga chirongo chiri kufamba zvakanaka asi pavasina kunyatsotsanangurira vanhu zvakanaka ndepekuti ukauya neenvelope yetsamba yawakanyorerwa. Inini ndauya ndine envelope yetsamba yandakanyorerwa vakanditaurira kuti haiite tangai mafinger form rorere rinoratidza kuti chi munhu haana proof of residence. Ndanetsana navo chaizvo kusvika ndaenda kuofisi kwemukuru wavo kusvika tazonzwisisana. Saka I think zviri better kuti munhu uye netsamba yayo yekuti envelope yako yekunyorerwa yaya uye nayo kunoka unototora process hombe ingouya uchitaura ini ndine pandinogara asi proof of residence handina wongofidirwa chifomu chiya chiya chetongo kwa Commissioner of Oaths wongoenda ndozviri simple.
Mutauri wezano PF vaSimon Kaya Moyo vasvika pamahofisi eZEC panguva dzekuma 11 uye ivo vatora maminitsi 10 nemashanu kunyoresa asi mudzimai wavo atori maminitsi mana chete vamwe vati kunyange hazvo kunyoresa konga kuchinonoka vanofara kuti vezek vari kuita basa nemazvo uye vari kucherechedza magwaro emunhu wese zvisinei kuti ndiani vatiwo chimwe chavafadza inyaya yekuti vakwanisa kunyoresa muHarare kunyange hazvo vachinovhotera kumusha kwavo kumangwe pasanzuku primary school kunyange hazvo paine nzvimbo imwe yekunyoresa mudunhu rega rega mishina yakawanda inotarisirwa mwedzi unouya uye muHarare chete muchange mave nenzvimbo dzinodarika mazana maviri chirongwa ichi chinotarisirwa kupera pakati pandira gore rinouya takamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vadzidzi vana vekuAmerica vari kuita zvidzidzo zvepamusoro vakadirwa acid nezero mangwanani pane chimwe chiteshi chechitima muguta reMarseille muFrance. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vakurudzira kuti pave neshanduko dzakasimba dzavanoti dzinogona kuita kuti sangano reUnited Nations rive mucherechedzo werunyararo wakasimba. Nyanzvi munyaya dzezveHIV AIDS dzinoti Zimbabwe inofanirwawo kuita zvirongwa zvekudzidzisa vakwegura nyaya dzeHIV AIDS senzira yekurwisa dambudziko reHIV AIDS sezvo vachiitawo zvepabonde. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzeHIV and AIDS vachishanda mubazi rezveutano, Dr. Angela Mushavi, vanoti vanhu vanenge vakura kusanganisira madzimai anenge amira kutevera vanogona kuita zvepabonde. Dr. Mushavi vanoti kune vamwe vanofungidzira kuti kana madzimai avo vamira kutevera havachaita zvepabonde, izvo vanoti hachisi chokwadi.
Madzimai tinoguma kuenda kuperiod vanobva vafunga kuti hazvichaite kuti uite nyaya yebonde nemudzimai akadaro. Ndinotoziva kuti kare kare zvainzi kana mudzimai asvika kunguva kana kuti asisaite maperiod zvaibva zvatonzi izvo mai havachasangane nababa.
Dr. Mushavi vanotiwo zvakakosha kuti vanhu vadzidziswe nezvenyaya iyi sezvo zvichikonzera kuti vamwe varume vabude kunotsvaga bonde kunze vachizvisa panjodzi yeHIV and AIDS.
Varume ava vanozoenda vunodii vunotsvaga sexual activity nevana vechidiki nekuti vari kuti mai vari mumba vadi vakura, and yet vanogona kutoramba vachisangana namai vari mumba without necessarily going outside of the home. Saka kurudziro yedu ndinofunga nekutaura kwataita neNational AIDS Council kuti ngatidzidzisane, ngatitotange nyaya iyoyi nekuti inogona kunge iri kutoita kuti HIV iwande munyika.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reNational AIDS Council NAC muzvare Madeline Dube vanoti ongororo zhinji dzinoitwa dzeHIV and AIDS dzinotarisa vanhu vari pakati pemakore 15 kusvika pamakore 40+. Asi vanoti pari zvino vakaona kuti zvakakosha kuti vanhu vane makore anodarika 50 vapinziwewo muzvirongwa zveHIV and AIDS.
Ongororo yatakaona mukaona mafigures edu atinopa ezviri kuitika titi muchaona kuti tiri kutaura nezvemaages 15 to 49, 50 zvichienda mberi ukoko vanhu vangasinganyanya kutaura nezvavo kuti ivavo vanhu vari mumakore iwayo 50 zvichienda mberi vangani vane utachiwana.
Muzvare Dube vanotiwo ruzivo rune chekuita neHIV and AIDS runofanirwa kuramba ruchipiwa kuvanhu vakura kusanganisira vanenge vafirwa kuitira kuti vaite zvepabonde vakachengetedzeka.
Kunyange dai munhu akafirwa munoona vanhu vachitsvaga kuda kudi kuroora zvakare nokuti anenge achinzwa kuti munyama make kana kuti nyama yake yakasimba manzwira ake achiri pamwe chete bonde anongorida semararamiro akanga achiita. Asi dambudziko nderekuti angave vana vababa kana kuti vamaya akangotaura chete kuti baba wenyu kana mai venyu akaenda nana uda kutsvaga mumwe munhu munogona kuona kuti vana nevamwe vanhu vese vanogona kuti munogovada veni. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti vasachabuda pachena kana vari kuda kuenda pabonde.
Gwaro reongororo yakaburiswa neZimbabwe Health Demographic Survey ya 2015 inoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana mashanu vanorarama neHIV and AIDS munyika. Gwaro iri rinotiwo zvakare huwandu hwevanhu vanorarama neHIV and AIDS kuvanhukadzi vari pakati pemakore makumi mana nemakumi mana nemana zvikamu makumi matatu nechimwe kubva muzana. Ongororo yeZimbabwe Demographic and Health Survey iyi inotiwo zvikamu zvinoda kusvika makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana zvevarume vari pakati pemakore makumi mashanu nemakumi mashanu nemana vari kuraramawo neutachiona. Zimbabwe sedzimwe nyika ine chisungo chekuda kupedza dambudziko reHIV and AIDS muna 2030. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Kanzuro yeguta reHarare inoti vagari vemuguta iri pamwe nemakambani vane zvikwereta zvinosvika mamiriyoni mazana manomwe emadhora, uye mari iyi iri kuida nekukurumidza sezvo vave kunetseka kuita mabasa anofanira kuitirwa vagari vemuguta. Svondo rino kanzuro iri kuronga kuvhara mvura mudzimba nemumakambani mazhinji senzira yekumanikidza vanhu kuti vange vachibhadhara mari dzavanonge vaine zvikwereta kukanzuro. Kanzuro yakatangawo kubudisa mapepa mazita avo vane zvikwerete kwairi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme akavabvunza kuti kubudisa mazita evanhu vane zvikwerete zvinobatsirei.
Izvi takaitira kuti tichenjedze vagari vemuHarare kuti kune makambani nezvikoro nemadzisvondo vasiri kubhadhara mitero yavo kukanzuro, vari kukonzesa kuti basa rekanzuro risaenderere mberi mune zvakanaka.
Zviri pamutemo here zvamakaita izvi?
Hongu zviri pamutemo. Kanzuro isu tinobvumidzwa kuti titaure kuti no, because mari iyi imari yevagari inofanira kunge ichiita basa. Saka vagari vanofanira kuziva kuti ndiani nani vasiri kubhadhara kuti basa rienderere mberi, ndiani ari kutadzidza basa kuti basa rienderere mberi.
Hurumende ine chikwereti chakakura sei?
Chikwereti chehurumende tine payment plan navo yekuti inobhadharwa sei, mastatutory obligations edu. Chikwereti chavo tiri kuchenisa kumastatutory obligations edu, saka chikwereti chavo tine payment plan. Munhu wese atinenge tine payment plan naye hatimuise palist iyo yai.
Payment plan yamakaita nehurumende iri kuitwa zvakanaka here? Havasi kudarikira darikira?
Wongu iri kuitwa mune zvakanaka.
Munofunga kuti panga aitwa imwe regerero here yakapise zvakamboitika kuti vanhu vasabhadhara zvikwereti zvavanazvo kuHarare City Council?
Handione zvakadaro gore rino.
Ko kana zvikaitwa moita sei?
Government yakatotaura kudhara kuti hakuna hatikukanzura zvikwereti. Ndivakataura kuti takatoita mistake kudhara pazvakamboitika, hatikukanzura zvikwereti.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichimbokuendesai kuna Mavhelasi Musanganya uye achitiudza zviri kuitika paFacebook.
Vatsigiri veStudio 7 vepaWhatsApp vane zvakawanda zvavari kuzeya pari zvino. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Vakadii veStudio 7, tinotenda nenyuzi dzamunotipa dzinotizivisa mamiriro azvinenge zvakaita mukati menyika yedu. Tinoda kutaura pamusoro penyaya yezvekunyoreswa kwevanhu kuti vagozovhota mugore rinotevera maelections anouya. Chirongwa ichi tinochigamuchira seruzhinji rweZimbabwe kuti tiri kuzoshandisa mukana uyu kuti tinyorese kuvhota tigosarudza mutungamiriri watinoda. Saka chirongwa chakanaka, tinokurudzira munhu wese kuti anonyoresa kuvhota agovhota akasununguka achisarudza mutungamiriri waanonzwa kuti iye ndiye mutungamiriri achamuitira zvakanaka uyezve nenyika yedu yeZimbabwe. Asi dambudziko randinotarisa ndichiona idambudziko riri pasangano rinoona nezvesarudzo iri reZimbabwe Electoral Commission inotungamirirwa navarita Makarau. Tine dambudziko nekuti hatisi kuvimba nesangano iri, nekuti sangano iri harisi sangano ratingati riri independent pachirungu. Isangano riri muhapwa regovernment, saka riri pachena kuti rinenge richiudzwa zvekuita. Hatisi against nekunyoresa kuvhota, asi tiri against sangano iri nekuti harisi independent. Tinoda sangano riri independent risingakondirorwi nebato rezvematongerwo enyika. Tinoda sangano rakazvimirira roga nekuti kana uri refuri unofanira kurefura mutambo wauri kugutsikana nawo kuti iwewe hausi kuzoudzwa nevatambi kuti ita zvakati ita zvakati uchange uchirefura sina kwawakarerekera zvinosangano iri isangano riri muhapwa mezanu PF saka hatimbooni richizotiitira zvinhu zviri transparent
kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Nyaya yakakwidzwa kudare repamusoro nebato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai yekupikisa kuziviswa kwakaitwa mazuva ekunyoreswa kuvhota nemutungamiri wenyika yanga ichifanira kunzikwa nhasi mudare aina kuzobudirira kupinda mudare. Nyaya iyi yave kuzotarisirwa kunzikwa nemusi wechina. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Nyaya yakakwidzwa kudare nemunyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora yekuti kunyoreswa kwevavhoti kumbomiswa nepamusana pekuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission haina kugadzirira zvakakwana yatadza kuzeiwa mudare repamusoro sezvo magweta anga akamirira vamugabe ati haana kugadzirira zvakakwana. Rimwe remagweta aya vatawanda kanengoni vati vanoshanda kuhofisi kwavamugabe vakatambidzwa mapepa emhosva nemagweta ava Monzora havana kunyora mazita avo pamapepa aya saka vati vanoda nguva yekuti vambonyatsoongorora mapepa aya. Mapepa akasvitswa kudare navamonzora anoti zeka ina michina yakakwana kuti itange kunyoresa vanhu sevavhoti. Vachiti kunyoreswa kwevanhu sevavhoti kwatanga nhasi kuchaita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa sevavhoti. Gweta ravamonzora vaEric Matinenga vaudza mutongi wedare vaJefferson Moses Foroma kuti magweta avamugabe anofanira kuunza mhinduro yavamugabe nechimbi chimbi sezvo zeki yatotanga kunyoresa vanhu sevavhoti. Vamonzora vaudza vatori venhau kuti havasi kufara nekutamba nenguva kuri kuitwa navamugabe avo vavati vaifanira kutanga vaona kuti zek yagadzirira zvakakwana here kuti itange kunyoresa vanhu sevavhoti vasati vatara mazuva achanyoreswa vanhu sezvinodiwa nemutemo.
Nyaya yedu yanga ichifanira kutongwa nhasi yokuti isu zvakaitwa naPresident Mugabe hazvisi pamutemo zvekudaidzira voter registration pasati pagadziriswa hwaro hwakakwana nemameshini akakwana tese tichiziva kuti zviri kuitirwa kupi. Saka zvazokumbirwa negweta ravamugabe kuti vanoda nguva yekufanozeya zvatiri kuita zviri mumapepa edu ecourt saka vakumbira kuti nyaya idzwike musi wechina. Tiri kuziva zvedu kuti vari kuidelaying chete asi isu ticharamba takashinga
zvichakadai. Vamonzora vati mamwe mapato anopikisa anoti MDC inotungamirwa navaWelsh Mencuve, ZAPU, Transform Zimbabwe pamwe neZimbabwe People First vati vachabatana neMDCT munyaya iyi kumatare vachida kuti chirongwa ichi chimbosendekwa parutivi kusvika zeki yarongeka. Mutongi wedare ati nyaya iyi idzoke kudare nechina uye akuridzira magweta avamugabe kuti auye akagadzirira zvakakwana kuti nyaya iyi inzwikwe. Zvichakadai vamonzora vati zeki iri kushandisa vechidiki vaiva muchirongwa chebhodhagezi mukunyoreswa kwevanhu sevavhoti zvavati zvichaita kuti veruzhinji vakashungurudzwa zvine chekuitwa nezvematongerwo enyika vasasununguke pakunyoresa kuvhota pamwe nepakuvhota kwacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvechirongwa chebiometric voter registration icho chatanga munyika yose nhasi asi vanhu vashoma vachienda kunonyoresa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bato reMDC rinotungamirwa navamogen tsvangirai rinoti mutungamiri waro vave kunzwa zviri nani kusouth africa uko vari kurapwa uye vari kutarisirwa kudzoka kumusha svondo rino. Chirongwa chebiometric voter registration chinotanga munyika yose asi vanhu vashoma vachienda kunonyoresa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Ntungamiri Nkomo.